Inyanzvi munyaya zveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vachikanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Iripo izilamu. Tumutawa na FA, wongu aba mutara katengiza. Aita zese zwa aita ni jina resi ni ema zwano yuchi abula ume. Munuyo, ari noma hiri. Ngatichi zini, yoshita masai.
Vaende vamberi wa chitu umana ane dambu ziko. Reku nwane kuputa, zino daka. Ahangu fana nane vamwe vane zirugere zinenge BP ne sugar.
Lese mwana uyu akabere kwa ane mental disorder. Sinumu wenga hiri, because aba mutara kana, uwera mutara kana, haita anything. Ane flu, sinumu wenga hiri, utani flu. Ane COVID, sinumu wenga hiri, utani COVID. Uyu anorwara munhu ari muaddiction ane chii
kubva kuhondo dzakaita seworld war 1 ne 2 mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso kryptonite kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuamerica panguva yehondo yekuafghanistan kuti vasanzwa hope.
Kryptonite was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers. Wapinde mwa countries like Afghanistan, wanoti wakatora sister mate for 48 hours or more. They will be working machines wasoti wakabuta. Andidi, they won't sleep.
Vachia usrula, vekuchitungiza. Vati havana havo vana vanetambu ziko iri. Asivari kuona sekuti vana baba wave kusira ana main. Mutoro wekuchengita vana wari kushandisa zvinodhaka.
Toda kuru zira ana baba watu wakipano. Dai zai zira. Chimbo edawa rehabilitation ya ana baba.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka remubatira pamwe Trust amai Kiri Christine Burukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere.
Charles Feshete, uyo ane degree rokutanga nemasters degree, anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndaikumboshaudza mai vangu pandakapinda murehab takapinda musi wa 27 November and Christmas 2022, she suffered a stroke. And all of this, I've gotten to learn that there are consequences of choices that I make.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugabe inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Dakamira 7 Muharare ndini ropafadzo mapinzi.